Izvi zvinotevera masimba akapiwa mapurisa nedare remagistrate muHarare nemusi wechishanu kuti amanikidze kambani yenharembozha iyi kuapa simba rekuona zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani yeEconet sezvo pari kufungidzirwa kuti pane uori huri kuitwa mukufambiswa kwemari pachishandiswa nharembozha. Mukuru werimwe remasangano aendesa nyaya iyi kudare reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatabani moyo vati nekuda kwekuti hurumende inozivikanwa nekumbunyikidza kodzero dzevanhu kana ikange yaziva nezveupenyu hwavo vatora danho rekupikisa search warrant yakapiwa mapurisa nepamusana pekuti igaroziya kuti mapurisa anotyora kodzero dzevanhu izvo zvinoisa upenyu hwevanhu vakawanda panguva yakaomarara.
Econet ine mashoko evanhu emuZimbabwe akawandisa nekuti kambani hurusa ine chikamu chinopfurikidza zvitatu muzvina zvinova 3/4 yemarket share. Saka naizvozvo ikaregera mapurisa achitora mashoko aya, hatizivi kuti mashoko aya nemagwaro aichatora achashandiswei. Nekuti mukuona kwedu makore apfuura hurumende inowanzo kuti ikawana mukana wokupinda mune zveupenyu hwevanhu inozvishandisa kuvhiringa kodzero dzavo nekumbunyikidza vanhu kana isvikurusa vanenge vataura zvisingabvumirani nehurumende iyoyo.
Mukuenda kumatare, Misa Zimbabwe yabatana nesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights. Mukuru weZimRights vadzikamai bere vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa nemapurisa izvinotyora kodzero dzenhengo dzavo kunyanya kodzero yekurarama upenyu hwakavandika. Vatiwo vanotyira kuti mapurisa anogona kushandisa ruzivo urwu kushungurudza nhengo dzavo.
Rinotyora kodzero dzedu seZimRights, zvikuru sei the right to privacy, nekuda kwekuti isu tine mamembers akawanda vanobhadhara masubscriptions avo kuassociation yavo vachishandisa EcoCash. Muna 2008 members edu veZimRights vakatanga kushungurudzwa vachipisirwa dzimba vachirobwa nekuda kwenyaya yebasa rekodzero ravanoita munzvimbo dzavanogara. Zvino kana mapurisa vakatora list iroro ravari kuda kubva kuEcoCash, zvinoreva izvo kuti vanenge vatova nedatabase redu, vanokwanisa kuziva kuti mamembers eZimRights ndevapi. Izvi zvinoisa mamembers edu vari kushanda mumacommunities in serious danger.
Kweta riri kumirira masangano maviri aya vaChris Mike vati donzvo ravo rekuenda kumatare nderekuti masimba akapiwa mapurisa nedare remagistrate asendekwe parutivi.
Vaona kuti masimba apiwa kumapurisa ekuti vaongorore nekufereseta mabhuku eEconet haana kukodzera, haana kusimira nekuti izvi zvinokanganisa kodzero dzevanhu, zvinokanganisa kodzero dzemapoka maviri iwayo eMisa neZimRights, zvakare vanoshandira mapoka iwaya, zvakare ruzhinji rwenyika yeZimbabwe.
VaMike vati zviri kuda kuitwa izvi zvinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe rinotaura iro kuti munhu wese anokodzero yekuti mashoko anoenderana neupenyu hwake haafaniri kuparidzirwa kwese kwese, inonzi privacy pachirungu. Mumwe nemumwe ane kodzero pamutemo yekuti mararamiro aanoita asangoparidzirwe kwese kwese. Saka masimba akapiwa kumapurisa ekuti vaone nekuferefeta mabhuku eEconet anokanganisa kodzero idzodzo.
VaMike vati pari zvino vamirira kunzwa kubva kudare repamusoro kuti nyaya iyi ichanzwikwa rini. Matanho atorwa nemasangano aya anotevera matanho akatorwa nekambani yeEconet nemusi wemuvhuro iyo yakapikisa mudare repamusoro search warrant yakapiwa mapurisa. Mukupikisa kwayo, EconeT yakatiwo search warrant inotyora kodzero dzevanhu idzo dzakachengetedzwa nebumbiro remutemo yenyika. Yakatiwo masimba akapuwa mapurisa ana kujeka sezvo pasina zita remunhu kana kambani iri kufungidzirwa kuti yakapara mhosva inokodzera kuti mapurisa apenengure zviri munhare mbozha dzemunhu uyu kana dzekambani yacho. Econet, iyo iri kumirirwa nekambani yemagweta yemutetwa yendinyambirai, inoti search and seizure warrant ine mapurisa haisi pamutemo uye inotyora kodzero dzevanhu vanoshandisa nhare mbozha dzekambani vanenge vasina mhosva dzavakapara. Econet ndiyo kambani yenhare mbozha inonyanyoshandiswa muZimbabwe uye kambani inoti inoshandiswa nevanhu vanodarika mamiriyoni 11 nezviuru 400. Kambani iyi ndo imwe yemakambani akazvimirira iri kubatsira nyika munyaya dzeutano uye ine urongwa hwekubatsira vana vanoshaya kuti vakwanise kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuburikidza nechirongwa cheHigher Life Foundation izvo chakatangwa navaStrive Masiwa nemudzimai wavo amai Tsitsi Masiwa muna 1996. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.